manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kubvumbi 22/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maregulations ekunyoresa kuzovhota hasati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga, tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution.
Sangano Electoral Resource Center rinoti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo. Vagari vepapurazi remanzo varikunetsana naMai Grace Mugabe vanoti vochikisidzirwa nerufu nemapurisa ari papurazi iri. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira munyika reElectoral Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo dzinozoguma dzoita mutauro. Mashoko aya ari kuuya apo ZEC yave kugadzirira kutenga michina yekuvhotesa yemabiometric voter registration kana kuti BVR. Makambani maviri anoti yekuChina neGermany ari munyika kushambadza michina yavo kuZEC uye nhasi vange vari paHarare Polytechnic College vachiedza kuratidza mashandiro emichina iyi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amairita makarau sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda chimhini.
Hazvisi kutifadza kuti ZEC yatosvika pachinambwe chekutenga mishina iyoyo isati yagadzirisa mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei. So muchinzwisisa pane nyaya yekuti pane maregulations anofanira kugadziriswa akanangana nenyaya yekuti vanhu vachazonyoresa sei kuzovhota. Maregulations iwo haasati agadziriswa asi taakutotenga equipment mishina mishina iyoyo inova ichazoshandiswa pakunyoresa vanhu. Saka mishina iyoyo inofanira kunge iri mishina iri kutsvagwa tichitogara taziva kuti mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei yagadzirwa tawirirana yatovapo. Saka vari kuita sevaendera kumberi tiri kuziva kuti taimu yaakupera asi tiri kukurudzira ZEC kuti itangomhanyire kuita zvinhu zvekuti tingozobvisa pamabhokisi tichitika kuti zvakati chaitwa zvakati chaitwa asi kumashure wekuti tisati tagadzirisa nyaya dziripo. Saka maregulations ekunyoresa kuzovhota hasati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga, tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution. Saka pane rimwe buri riripo ipapo. Saka tikamhanyira kumberi toita zvese izvi paine maburi akawanda kudaro tingangopedza zvakanaka toti takazoongorora vanhu vacho vese vaiti vanokwanisa kutipa makitsi iwavo tikadedza vanhu kuti vauye kuzoobserva asi tisina kugadzirisa zvakaipa panyaya yesarudzo dzedu. Zvakaipa ndezvekuti mitemo yacho haisati yabuditswa pachena haina kunangana neconstitution. Zvakaipa ndezvekuti maregulations acho haasati agadzirwa. asimbiswa kuti titi yatane mitemo kana marules achashandiswa kuzonyeresa vanhu kuti vange vachizovota. Iyo nyaya yacho yekuti titeste makits acho tizomatenga hatisati tabudirwa pachena kuti zvichanyatsofamba sei kana tapedza kutesta makits iwawo.
Ko kumabvuku uku muri kuutumirawo here mumwe munhu kuri kune urongwa hwemusi wesvondo uku uye maudzwawo kuti zvinenge zvichifamba sei?
Kumabvuku tiri kutumidzira munhu achange akatimiririra pakuchanoitwa pilot testing iyoyo. Taudzwa kunzi Zeki ichange ichinyoresa sezvandataura vana vechidi kutesta kuti mishina yacho iri kushanda here.
Mukuru weElectoral Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Vagari vepapurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ari papurazi iri ave kuvatyisidzira vamwe vavo nerufu kuri kuedza kuvamanikidza kuti vabve papurazi iri. Purazi iri rinonzi rakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Vagari ava vanoti vaendesa nyaya yekutyisidzirwa kwavo kukomisheni yeZimbabwe Human Rights Commission iyo inoona nezve kutyorwa kwekodzero dzevanhu uye iri kuongororawo zviri kuitika papurazi iri. Dare repamusoro rakati vanhu ava vasadzingwe asi mapurisa anonzi ari kuramba achizvidza mutongo wedare. Gavhna weMashonaland Central vaMartin Dina, avo vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Grace Mugabe purazi iri, vavimbisa kutifonera kuti tinzwe divi rehurumende asi havana kunge vaita izvi pataenda kumhepo. Hatinawo kukwanisa kubata mapurisa ekumazoe ayo angasiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaparadzai murambiwa mugari wepapurazi remanzou tikatanga nekuvabvunza magariro avo.
Kubva pakauya veHuman Rights Commission hapana chati tachinja, nokuti zvimwe chaita atiri kukoti nomukomana uyo akarohwa uyo. Koti ichataura kuti vakatoverengeswa mapurisa kunzi verengai munzwe zviri kutaurwa zvakatongwa nekoti, vakazvizivi vakataura. Tabuda panze vakati hano varubeta kuti hatichadaro, asi manheru acho vakadokerwa vamunguva yechinaya. Nhasi chaivo vanga vari muno iyo Human Rights Commission yacho taifonera haina zvaimbotitaurira. Vangoti tikunga zvino kwasviba havana kuu.
Saka veZimbabwe Human Rights Commission vanga vavimbisa kuti kana maita matambudziko vanouya vachitaura nemi?
Vanga vati vanouya vachitaura nesi, asi havana kuzouya manje vachitaura nesi nhasi. Takangomira nanhasi, mapurisa vatotiporomisa kuti mangwana vari kuuya vakawanda. Saka takangomira plus vatoti izvo vane vanhu vavanongedza kuti tiwewe newe 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 takuzivai tichangokutisa picha anytime.
Vanhu vari kunzi vaita sei?
Izvozvizvi vari vatotingoonawo kuti vangaita sei kuti vakawanikwa vari pamisasa yavo yavanoduka kana kuchinge kwasviba, nokuti vakutochira upenyu hwavo. Isusu takutochira upenyu hwedu tende hatichatozivi ramangwana racho rinenge rakamira sei. Iye Human Rights Commission dzavavo last time vakamboti hachiregai kupota muchibudisa mumapepa nhau. Saka zvavari kunyatsoita chaizvoizvo kana rubatiri hwomukomana akarohwa kuti tizive kuti mukomana uyo akarohwa uyo iye vakamuona akasungwa. Asi kubvapa vakamurova havana kuzoita folapu kuti vazive kuti munhu uya mupenyu here, apona here, mari akarapidzwa zvakazvimira sei, vakabva vangoenda vabva vangoenda zvachizvo.
Saka chikonzero chii chaakuita kuti mutyisidzirwe nerufu apa uye kunzi muri kunzi musataure nevenhau nendawa iyi?
Kwakuda kuti hanzi zvisazikano zvinhu izvi zviri kungoitwa zvirikiti, nokuti chezvinezvi last time takaenda kuna vachiuri vakatiwo hatizivi vanhu ivavo. Tikaenda pamazoe zvikanzi kana muchinge mavaona ripota yepamazoe. Tasvika pamazoe ofisai chaji wepamazoe akati ndevedu vanhu ivavo tiri kuvaziva, asi kuti inwinewo kumashure kwangu ndakanongedzerwa pfumo ari ofisai chaji ari kutaura saizvozvo. Tikati vakanongedzerwa pfumo nani? Zvikanzi kune vari kuseri kwangu vandisingakwanisi kutaura, asi tandinokuzivisai ndikuti taakubuda akazoti varume ndaandakaomesa mwoyo pamapinda muno, asi iye zvino izvi tiregai ndichikutaurirai vanhu vari kudanzinge isefti femini.
Mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi iri vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare. Mu Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuedza kumanikidza vemabhizimisi kuti vaendese mari kumabhanga nechimbi chimbi sezvo mari iri kushomeka zvikuru munyika. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaita musangano nevemabhizimisi ava kuti vazeye nyaya yekushomeka kwemari. Ko izvi zviri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Ndingati svondo rakapfuura isu vezvitoro nevamiriri vezvitoro takasangana nemukuru weReserve Bank vaDr Mangudya. Zvakazoita kuti pavunge pachibuda ndingati mashoko ari kutendera ari kubva kuRBZ ekuti number 1 inyaya yekuti mutengo inenge iri mitatu pazvinhu zvinenge zvichengeswa muchitoro wakabva wadzimwa, uyewo nyaya yekuti munhu akaita akatengesa zvinhu ochengeta mari zvakabva zvabviswa izvozvo. Munhu anofanira kuti akaita mari yaanenge aita pazuva iroro mune remangwana makuseni kana musi wakare uyo oendesa kubhanga, uyewo yatinoti cashback yakadzikiswawo. Saka pakazotarwa kuti munhu anokwanisa kuti akatenga ngati vatengi anokwanisa kunge achipiwa cashback $20. Ndo yatakawirirana iyoyo. Chinhu chatakawirirana hasi zvokuti RBZ kana kuti bhanga guru renyika rakangomuka raakuimpoza raakuti vezvitoro chiitai zvakati. Takatoita musangano tikagara pasi tikaona kuti ndezvipi zvinobata kuti nyika iende mberi. Saka ndosaka makaona pakuzoparurwa miteme minyowani iri kutenderera iyi.
Asi pane zvamuri kuona kusvika pari zvino, mungati zviri kushanda here?
Kubva pazvatanga ndinoona kunge zviri kushanda, nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga. Dambudziko ranga richiitika kana kuti dambudziko randingati riri kuitika nderekuti vezvitoro zvikuru izvi vazhinji vachona vanga vasingaita havo ukopokopo huri kutaurwawo, vanga vachitoendesa mari idzodzo. Asi makatarisa panyaya yecashback yandingati mari musaurudzo inopuhwa munhu anenge atenga muchitoro yanga ichishandisiwawo nevamwe nenzira dzisidzo, nokuti vanga vachizonyora somuenzaniso wakapuhwa zvine mapepa takaona kuti mumwe wechitoro akanga aita mari inoita kana kuti 40 million achifanira kuiendesa kubhanga, asi kubhanga akaendesa 10 million chete, $10 million. Akati 30 million US dollars akanga apa vanhu vakanga vatenga achivapa cashback. Asi muongororo yakanoitwa kunopinda muchitoro make imomo nevanoshanda kuReserve Bank vaitarisa pazuva regarega panguva inoikwana mwedzi, vaiona kuti vanhu vaitonyimwa, vanhu vanga vachitonzi muchitoro imomo havapi cashback. Saka ndo zvimwe zvimamwe matambudziko anga achiitika iyoyo, kuti vamwe vanhu vanga vachinyepera mutemo iwoyo votora mari yavo iendesa kumusika mutema, asi vozoti ivo vanenge vapa vanhu cashback.
Asika vamwe vari kuchema chema kuti vakaendesa mari yacho kumabhanga havazokwanisi kuiwana kana vava kunohodha, zviri kufamba sei ipapo?
Ndingati iroro idama rinenge richitaurika, uyewo kune vakataurawo mashoko iwayo vakati hano isusu tinoda kuti kumabhanga kunge kuine yatingati muchirungu confidence. Inyaya yatakatogara tichitaura ende inyaya yatakataurawo izvi pamusangano wachona iwoyo kuti nyaya yeconfidence. Asi mukatarisa muchaona kuti muchirungu vanoti two wrongs do not make a right. Kunyange dei zvazvo pachizoita matambudziko napo, tinotarisa kuti sezvakaita ipapo musi watakaita musangano zuva ranga rapfuura tisataita musangano iwoyo, mumapepa atakarakidzwa nemukuru weReserve Bank vakanga vatoendesa about 100 million yavakanga vaisa mucirculation, yavakanga vaisa muekonomi iyo yakanga yabva kuAfricbank neimwe yakanga yabva kutengeswa kwakaitwa tobhako. Ndodaira kuti tobhako yakatinga yaunza foreign currency inosvika about 102 million US dollars. Saka mari iyoyo yose payakauya yakabva yamboiswa muekonomi kuti inge inokwanisa kunobhadhara, because kune vanhu vakawanda makambani akawanda vakanga vachinetseka kubhadhara zvinhu zvavakanga vatenga kunze. Saka mari iyoyo yakangonangana naizvozvo, gavhena vakati ndakubhadhara mari iyi kuitira kuti vanhu vasanetseka, vanhu vakwanise kunge vachiunza maromitira zvavanoda kunge vachiunza nezvimwe zvakadaro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nevari kumazowe kuchiweshe uko kumashonaland central uko tiri kuita hurukuro navakudzanai Kaseke. Vakaseke vanoti dambudziko ranyanya kunetsa munzvimbo yekuchiweshe inyaya yenzara.
Kungoti zvimuzvera zviri tingangobvira pakuti vanhu havana sekuti vanyatsowana vamwe vazhinji havana sekutikohwa chaina pazvibati nguva yekuti vamasete zvavaita zvekusiwa nerusaruro saka vamwe havatorina zvekutikohwa zvachona nemvura yakazowana
vari kurarama sei vana
upenyu vakatongomira vanhu vazhinji zvekuti vanenge vachitongoedzwa kutongotsvaga chikafu chezuva iroro nguva zhinji dzezvavanenge vachitongoitawo vari kuenda kunoshandira kuirigesheni zvekuti munhu unoona murume mukuru achienda kunoswera oshandira pamwe maorenji chaivo chaivo opiwa katsapuke maorenji vamwe opiwa kana mambaira avanenge kungodyisa mhuri.
Kune mapurazi akawanda here kuti vanhu vanokwanisa kuenda kunoshanda?
Vazhinji vari kutozongopona nekuenda kuirigesheni skimu yekwanegomo kuno kwavanoswera vachishandira ingava maorenji kana mambaira kuti vangowana chekuraramisa nacho mhuri.
Kwane gomo uku ndekwamambo here kana kuti ndiani muridzi wediridziro iri kana kuti irigesheni?
Iri diridziro iriri ndire nharaunda asi riri mudunhu rachisi negomo saka rakangonzi negomo irigesheni skimu.
Rinokwanisa here kuti ripe vanhu vakawanda mabasa kana kuti vashoma-shoma vanokwanisa kuenda kunoraramirapo?
Sezvo vanhu vachina vari kutambudzwa nekuti mirigesheni maina vamwe minda yakutorarirwa futi nyaya yekushaya zvekushandisa neminyaya yekuoma kwakaita upfumi hwenyika saka vari kungorimawo zvishoma nazvavanenge vakwanisa kurima nharaunda youya vachinoshanda imomomo vachino kupiwawo zvavanenge vakukwanisa kuwana kuti vagona kuraramisa mhuri.
Saka kunze kwekurima vanhu vanoraramawo sei munharaunda yenyu?
Vamwe vachona vanoenda kunochera goridhe kumakorokoza ari kunzvimbo yerosa nekwakakura.
Richiriko here goridhe racho?
Saka vazhinji vachona senguva ine vanenge vakaomerwa nekuti inyaya yenguva yekunaya kwemvura zvokuti kuti vaende kunochera pakavanenge pasingairi.
Ko nyaya dzekuuraura idzi zvakamirawo sei kuna Namazoko?
Vanhu vanopota vachienda vanhu vari kupita vachipinda kumadhemu akaita saivana negomo dhemu vanenge vachinopindawo nemamburi vachibva kubata huru kuti vaone chekukuraramisa nacho mhuri.
Ko vechidikiwo vari kurarama sei? Ndiwo mabasa vari kungoita aya zvekukorokoza nezvekunoraura hove izvi?
Vamwe vanotozongoswera vachitenderera vasina chavanenge vachiita vongoswera vachitenderera kutozongodzoka pamba vakunetsa vabereki vaida chekudya.
Kuri kuti vatungamiri vehurumende vakateerera zvii zvamunofunga kuti vangaitirewo nharaunda yenyu kuti mukwanisewo kuti munge muchirarama zviri nani?
Dai vagona kuundawo mapurojekiti kumayuti kuti vagone kuwana zvekuita vakawanawo chekuita zvakafana nekuti kana pakaitwawo kana vakagadzirawo kana timu yebhora chai nekuti panopindwa timu yebhora pachapinda vanhu mabasa vamwe vanoenda makochi vamwe vanoenda kuadministration pakufamba ikoko kune vachange vachitorawo mari pamagedhi saka bhora rinenge richitounzwawo mari vachiudza entertainment munharaunda zvokubatsira vanhu kuti vachidika vasave nepfungwa dzekuzoripisa vamupesera vakusvika pakuba.
Ririko here dambudziko irori rekuti vanhu vari kubirwa zvinhu?
Tinguva ino yekutokohwa tingetavo vazhinji makore sekunonzotanga kutobiwa mukati meminda nekuti vanenge vasinai.
Mugari wekuchiweshe vakudzanai Kaseke vari parunare kuchiweshe kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Edna Matsanga vesangano reWomen's Empowerment for Southern Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Matsanga.
Ndinotenda.
Mungatitaurirawo nezvesangano renyu uye zvekuti rinoita mabasa ei?
Inini ndinotungamira sangano rinonzi Women's Empowerment Foundation for Southern Africa rinoshanda nekusimudzira matarisirwo anoitwa madzimai munharaunda, mumapepanhau, maredhiyo, paindaneti kana nepamatiivhi. Uye takatanga programu yedu yatiri kuita yatiri kunyora nyaya dzemabasa akanaka ari kuitwa nemadzimai munharaunda dzavo kubatsira vasikana kana kuti kubatsira mamwe madzimai tichidzidzisa pawebsite yedu inonzi wefsa.org. Ipapo vanhu vakaenda vanokwanisa kuverenga nyaya idzi nekuti isu tinoona kuti kazhinji madzimai anotariswa sana mai anotariswa sevaroorwa asi chokwadi chakanyanya ndechekuti madzimai munhu akangofanana nemunhu wese vane njere vane zvakawanda zvavanoita maloya, madokta, maticha, nezvimwe zvakawanda. Asi kazhinji tinoti kana nyaya dzemadzimai dzichibuda mumapepa nawo, dzichibuda pamaindanet, zvinonyanya kutaswa kunzi akaroorwa here, ane vana here, ndochinhu chinonyatso kutanga. Then kochizotaswa kunzi anoita nezvei. Asi isusu tiri kuti manje ngatishandurei mafungiro iwayo nemataurire iwayo akadaro. Ngatitangei nekutarisa kuti ndiloya here, ndidokta here, nditicha here, then tochizotarisa kuti ndimai here.
Muri kuona zvichiendeka here? Nekuti tinoona kazhinji nyaya dzatiri kuona dziri kunyanyobuda pamadandemutande dzinenge dzichizvidza madzimai.
Nyaya dzinenge dzichizvidza madzimai ndosaka tatanga manje chirongwa icho chichi chine mahashtag atiri kushandisa paindanet, paFacebook, paTwitter nepaInstagram, chekuti taakudawo futi kuchiunza nyaya dzakawanda dzakanaka. Nekuti zhinji dzacho dzatiri kuona dziripo dzinozvidza madzimai. Saka izvozvi tachiti aiwa, chiregai madzimai anyorega nyaya dzavo vachidziisa pawebsite yedu, isusu todziparadzirawo futi padandemutande pese ipapapa, kuita kuti tikwanise kuangoti kuderedza uwandu hwenyaya dzakashata tichisawo dzedu dzakanaka ipapo.
Mahashtag amuri kushandisa aya ndeapi? Kuti vanenge vachidawo kunyora nyaya dzavo vanowashandisa sei?
Kana munhu achiita mabasa akanaka ekubatsira madzimai anokwanisa kushandisa hashtag, hashtag all women are role models. Kana achiita mabasa ekubatsira vanasikana anokwanisa kushandisa hashtag stronger for girls.
Muri kuona vanhu vachitambira sei chirongwa chenyu?
Tiri kuona vanhu vachitambira chirongwa chakanaka. Kazhinji tinotsinzwa vanhu vachiita nyaya dzezvi madzimai dzinobhowa dzezvi vanenge vachiita, asi tiri kuona kuti hachisi chokwadi, nekuti vanhu vakawanda vari kuenda pawebsite redu vachiverenga nyaya idzodzi zvakanyanya. Tikatarisa vanhu vari kuenda pawebsite, vazhinji vacho vari kungonanga kunyaya idzodzo tinodziverenga, uye vari kuya kuFacebook page yedu, vari kuya kuTwitter yedu. Saka vanhu vari kudzifarira nyaya idzi dzakanaka, dzinosimudzira madzimai, dzinoradza madzimai neungwaru hwavo neuchenjeri hwavo nekusimudzira kwavari kuita nharaunda nenyika nemhuri dzavo.
Vamwe vangada kuzivawo nhoroondo yeupenyu hwenyu, kuti ndiani chaizvo anonzi Edna Masanga, uyezve pane zvakaitika here muupenyu hwenyu imimi zvamungati imimi zvingashingisiwo mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Ini ndinofarira nyaya dzekusimudzira madzimai, nekuti inini ndakabarirwa mumhuri yaitambura zvakanyanya. Takakura tisina tichiita chikafu chekutsvagiridza mbatya dzekutsvagiridza butsu ndisingadzizive, asi amai vangu vairamba vachingonditi unoziva kuti Edna, iwewo ukashingirira chikoro, ukapasa chikoro, uchatozokwanisa kuzvitengera zvese zvaunoona izvi nevamwe utsu, kana kutozotenga imba yako kana mota yako. Ende nguva iyoyo inguva yekuti vanasikana vainyanyokurudzirwa kuti vaende kunoita kana kuti vashande vemudzimba kana kuti varoorwe. Asi mai vangu ini vaindoti aiwa, iwo unokwanisa kutoita dokta, unokwanisa kutoita lawyer. Saka zvakandiita kuti inini nditange kuimajina imwewo world yandanga ndisiri kukura mairi. Ndakatanga kuimajina kuti zvinombofamba sei kana munhu aine mota yake kana munhu yake. Saka ndakatanga kushanda nesimba, uye ndikazokwanisa kubva kumusha kusvikawo ndaakutogara kuEurope. Ndakatozokwirawo ndege, ndikaita munhu wekutanga kukwira ndege mba medu, munhu wekutanga kutenga mota, ndikabatsirawo vanhu vemumhuri yedu. Saka ndinoziva kuti inini mashoko ane simba. Mashoko atinotaura, mashoko atinoparadzira paindaneti waya, hauzoziva kuti anotyora upenyu hwemumwe munhu here. Asi tokuti tikaparadzira mashoko akanaka, mashoko iwaya anobatsira kusumudzira vamwe vanhu, anobatsira kuchinja upenyu hwemumwe munhu. Semashoko amai vangu avaigara vachingonoza kuti aiwa, kuroorwa handiko chete kwaunofanira kushingirira. Iwe unofanira kushingirira kuti utange wave chimwe chinhu, wave dokta, wave lawyer, wave journalist kana kuti wave teacher.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Edna Masanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, ndinotenda ndini.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nyaya iri kutyora mbabvu vanhu vakawanda yekunzi vana vechikoro kana vabereki vanenge vaine vana vechikoro vasina mari vaakukwanisa kunge vachibhadhara nezvipfuwo. Chipfuwo chikuru chiri kunyanya kutaurwa nezvacho imbudzi. Muhurukuro yedu tabatawo vanove mutungamiri wesangano revadzidzisi Dr. Takawafira Joe. Vanotungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, kuti tinzwewo kuti ivo sesangano revarayiridzi kana sevarayiridzi vari kutambirawo sei nyaya iyoyi.
Iko ndokupenda masikati chaiko nekurota masikati. Tandoda kuti titaure ndezvekuti isi hatifungi kuti iyi nyaya yekumboteresera yekuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chaivo chaivo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro. Tinoratidza kuti idivergen yekuti vadokora vanoona kuti vakagenerata opposition kubva mukarikulamu yavo yavanoda kuita iyi neimwe inonzi Teacher Professional Council inofanira kunge ichitungamirwa namaticha but haakuonekwa ichitungamirwa neministry. Saka idivergen iclassical device yamadictators anoti akaona kuti vanhu vanenge vachivatsoropodza anoenda odira mavhu maziso avanhu kuti vasaona. Tinoratidza kuti kudirwa mavhu mumaziso evanhu vemuzimbabwe kuti vasanyatsoona zvinhu chazvo zvinoshanda vaakonzetere nokufunga kuti zvinoita here kuti tibhadhare school fees nembudzi. Kurota masikati isitinoti vabereki ngavatengese mbudzi dzavo vobhadhara mari chaiyo chaiyo kuzvikoro mafees. Vabereki vagara vatengesa mbudzi vagara vatengesa mombe vachibhadhara mari dzefees. Izvozvo zvoti vabhadhare nembudzi zvinoudza mutauro zvinoudza futi neuori hwakawanda nokuti mapurize acho embudzi emombe emadhongi nezvinhu zvakadaro anozonetsa kuisa nokustandardiza muzvikoro.
Asi ichokwadi here kuti ndo zvakataurwa navadokora kana kuti vanhu vaakungoita havo zvejee navo?
Vadokora ndo zvavakataura ende zvakaripota nepublic media zvikabuda musunday mail muchronicle. Saka hazvingave kunyepa mashoko anenge abudisa nemedia yegovernment vadokora vari minista wegovernment hakungave kunyepa. Ivo vadokora vanotofamba vachivhundudzira izvi vaitofamba vachivhundudzira maticha vanozika vanongova controversy vachivhundudzira maticha kuti anofanira kurita unoda kuritaisa munhu ane 50 years. Ivo vane makore akapfuura ipapo isi angovaudza kuti nyika haiiti mushemo unongobata maticha chete kana kuchiuya retirement ngaitange kuchivhu 7 yokutanga vanovava mugabe. Saka vadokora vanozikamwa kutaura mazuva ano zvinhu zvine controversy saka hatingavarambiri ipapo.
Imiwo semasangano evarayiridzi mune matanho amuchatoro here nenyaya iyoyi yekuti zvikoro zvibhadharwe nembudzi? Nekuti rimwe gore kuchazopedzisira kwakunzi aiwa iye murayiridzi chimupaiwo mbudzi kubhadhara muripo wake.
Hongu isu sevarayiridzi isu sePTUZ for example tinotosangana senational executive nemanagement pazoro ipo pano tonyorawo matsamba akawanda atinoita zvekunga munoziva kuti pane imwe yatataendesa kupalamendi yakarambidzwa yatiri kungogadzisa tidzosera ikoko tichazowedzera futi tichienda nezvembudzi izvi kuti kungavawo here kuita education yakanaka yokuti tibhadhare muzvikoro nembudzi.
Asi Dr. Joe, matimambofungawo here kana kumbotarisa kuti tomboti chikoro chatambira mbudzi panonge paakutodiwa kutotsvagwa danga kare mbudzi apa newafudzi nezvimwe zvakadaro nechikafu chembudzi?
Ndodambudziko ravanaro rokuti havatangi vatarisa mberi kana vachiunza zvinhu zvavanounza. Zvaangofanira pakarikuramu yekuti unotanga kuindoisa karikuramu usati waona kuti matextbook acho kuti mudzidzise nyiwu karikuramu ariko here. Saka vadokora vanozikamwa izvozvo kuti vanokurumidza kumedza kutenga kuchada. Saka isu hazvitibvundudzi nokuti ndozvatinoziva kuti hurumende inogara ichitaura. Hurumende inovatuma ndozvainotaura. Inotaura vana zima aseti zvinhu zvinongotaura zvinoperera pakutaura zvisingazopindi pagiraundi. Saka vadokora ishiri inomuriro wayo. Tozongoona kuti gunguva richaneresera moto kupi zvakatora chikuni chemoto. Tinoziva gunguva hariresi moto asi inowanikwa pangwe ritora chikuni chemoto.
Mashoko amungataurirawo vabereki nevana vechikoro vakateerera pane inonguva Dr. Joe?
Ini ndiri kutaurira vabereki nevana vechikoro kuti tisangobvuma zvinhu zvatinenge taudzwa navakuru. Tinofanira kuti tidzamise pfungwa tichivaudzawo zvinhu zvinenge zvichiita nezvisingaiti ndokuti nyika yedu yezimbabwe ibudirire. Tsara chimwe hachitsvanyinda makungu wakurira huva maviri dendera hariri futi ririmwe chete. Isisi tinoda kuti tite mukombera pamwe chiru macho muzvikuru ndokuti zvinhu zvifambe muzimbabwe.
Maita basa Dr. Joe.
Tatendai.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyamina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7. Ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yangkhona mina ngifanane lezi ndlela sezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuze benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi kwamuzabale badlane encinyane nje akhunjulwe ngendlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho.
Angithi ngiyakwazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa into ekhona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba ithwele.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa owathi kasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kulezikori eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo owayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
Joshua Nkomo wazalwa ngo-1970, so lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyange ukuzalwa sibicentenary. Yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula, athi nje ukumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafanana engxenye lokwakha okuyi-classroom block eCase eSt Joseph kumbe ukuqhubekaicommunity ye-mdlaze development. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi unanzelele njalo kukhunjulwe ilanga lonanazala ngalo 100 years apo. Kodwa indlela yangkhona mina ngifanane lezinye indlela sezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuze benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi kwamuzabale badlane encinyane nje akhunjulwe ngendlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community development ngoba la wayefisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ngibona kungaba indlela ndlela enhle sibili yokumkhumbula okwenzeka ukuthi kuncinyane kodwa ikakhulu ukukhumbula ukuthi yena wayefisi ukuthi abantu bathuthuke. So kumele kube le nto ekhombisa mbe etshengisela intutho engenziwa ukuze iqoqele umbono wakhe wokuletha inguquko zokuthuthuka eZimbabwe ikakhulu esihlakelweni sesibhedlele ikakhulu ekhesi.
Kodwa siyabona ukubana kukhona okunye okwayenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibhedlela sekusileni. Kungani kanti kungavuselelwa khonokho njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu?
Uqinisile sibili ukuthi kulesibhedlela lapha Joshua Nkomo Hospital kube lokuningi nje okuningi nxa ukuthi kunama-properties amaningi, kulama-plazi, kule hotela, kuningi nje ngakola kube kuningi, kube nama-factory sibili ayekhona esigodlini okwasungulwa izaphu ikhokhelwa nguJoshua Nkomo in the early 80s. So yebo, kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa unkomo lebhede yakhe kuqakathekile ukuthi zonke lezi zivulwe ukuze sizincedise uZulu ngoba nxa sikhayela khale seZimbabwe izibhedlela azisebenzi kuhle kubo nje obulawayo abantu bayafa daily on a daily basis ngoba akula zibhedlela ezilemtshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho lwama-by-elections oswelenziwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende weZANU-PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo ze-MDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi siyakwazi ukuthi kuvele nxathi siya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki kodwa enke khona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba iswele. So kukhona thina kathesi silungiselela ukuthi siye kukhetho kodwa lesi siqhukuxana leveki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane leveki namabandla aphikisayo ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free olufe olungelakuhlukuluzwa izinto eziningi kumele bazidintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla la mabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kuZulu laya khankase ngokwakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kuZulu ngoba iZANU isebenzisa udlakela ekutshaya abantu, isebenzisa usobhuku ukuthuthela abantu, isebenzisa ama-veterans kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDC usobhuku lezinduna nama-ovet ikelani ukuhlukuluza abantu abantwabenu abazali benu ilizwe liyatsha asekhipheni zani.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELeSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule indlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla imali isilela emabhanga. Sixoxele ngcwethi ecumungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Ya, ihulumende kazani owenzani uPF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries njengoba sithi khona nge-economic welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure, izikolo, izibhedlela zakhiwa. Kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza ama-service akhona, isitsho nge-infrastructure.
Kodwa-ke nxa sikhangele singathi zikhona yini ezinye ezike zaphumelela.
I-infrastructure izanupif yazama kakhulu ngoba kunezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo yokuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry ngiyenza ukuthi i-infrastructure isebenze. Basebeswela imali, basebe-concentrate kakhulu emasotsheni, i-military spending nayo yabaningi kakhulu. Yikho infrastructure leyana yahle yaphilizeka ezikolo khathela amabhuku aphila zitulo imigwaqo yapha ozesalakololiwe. So ingathi khona mina behluleka ukukhangelisa ku-productivity ukulungisa amafektri okuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukhansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqakatheke kangaka.
Vathini abadala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC kaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru?
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi. Ngoba ungakhumbula Nkomo, abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-99 kuze kufike kathesi. Kwehlukana inkokheli ngenxa yokuthiyana kwemibono yazo, kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokuyana ukuthi khona aluba kuyahlangana. Yikuze ubone lo khetho lona lolo esidlule kulo luka-2013, abanye baze bacina bebona ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele iZANU-PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla, kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Vale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthe lwaqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe lakomankubo namhlanje ekuseni, ngicocisana labantu nje ukuthi into le bayibona njani. Abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho lolo luzayo luzangelwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje, hayi bona bazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelela ukuthi akusoze kulethe utshintsho. Kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMduru lomnumzane Tswangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tswangirai, abantu sebelomdlandla ukuthi hayi nxa laba abantu sebekhuluma limi lunye umqoka-ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi bayevota. Okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela, kodwa abuyekhe ubukhokeli buzochathisela abantu phansi ukwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe bangene ekhethweni bezwisisa ukuthi kuyini ukubambana lokhu kuzabalela.
Izakhamizi Ncube ziya akwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa kunketho ezedluleyo kalusasebenzi, ngalokho ukuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote?
Angiqale ngokuthi Nkomo, uhlelo lolu olwe Studio 7 umsakazo lo ngibona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela futhi kuyilapho abathola khona izithwayiso njalo lezaziso zokuthi khona akumele kwenziwe njani kuyini osekutshintshile kuyini okungatshintshanga. Okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe yiwo futhi adinga ukuthi khona atsho umhlahlandlela osukhona kozokhetho.
Kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi?
Leli ngase sikhangela livele lifile. One, abantu abanamsebenzi. Two, yona zona indlela njengoba nengikutshela ukuthi khona ngike ngayafika endaweni zakomankubo ebhambathi khona ngale uhamba ngeganga akulamgwaqo bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni eziphilisa abantu azikho ilizwe alenzi lutho njalo bese sikhangela lokuthi khona inkululeko yena le kade sithuma ekuyimabazeni ensukwaneni zona lezi ezedlula ivela yikho abantu bayahlukuluzwa abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele ngabantu abakhuluma bekhalaza uhulumende uvele akalalutho nje akakhanya ukuthi khona ebantwini bese sikhumbula lokuthi khona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe lokhulumende womanyano ongani uveze okunye ukuzimpawu okulutshwana ukuthi khona kanti vele inkululeko idemocracy multi-party democracy le development kuyini lanqanje bekukulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokubelokulangazelela ukuthi khona aluba impilo yena lana bake bayibona yiyo engaphilwa ensukwini ezilandelayo yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube, siyabonga kakhulu.
Ah, ngibonge Nkomo, ngibonge labalaleli bohlelo.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutungamili Nkomo.
Ngukama
namle
namle namle namshishi
namlela namba wafo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lindaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhidule Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabona kanti.
Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile linake limingaphi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona
into enhle maze sithi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sisalise nzima kangaka kodwa kuyasimangaza nje anwenye ukuthi sirekode esike yambuthanisa amaphathizane amaningi ndidana ayenayini sofa then sitile abanye ababili kusangirae lo mjuri abahlala phandle kwekode singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenze ngayithi indlela njalo sikhangela ukuthi uma emjuru simbona njengomuntu ongelaphathi ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe so angikwazi ukuthi umela obani exactly but into enhle nje ma bekhuluma ngokuthi kukanjani ulise umbuso kamgazi abantu bebambene ngoba siyakwazi ukubani ukuthi akulaphathi eyodwa engakwanisi ukuthi kise umbuso kamgazi lezanu p f inqobe so ma bekhuluma nge-coalition njalo kuyi-coalition elezifiso zabantu njalo ekhangela iwofe yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals into esithakazelelayo njalo siyabakhuthaza.
Ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyano wona lowo mutsha osubambanisa amanye amabandla?
Njengoba ndisazi izaphu yaba khona kukode coalition of democracy sile isikhathe side isikhona njalo konoko kuthengisa sobala ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ibivuliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye inezimathi ezisimangazo ukuthi sisebenze okunye eceleni kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikhona njalo iminyango leyo lokhu ivulekile so njengoantalesiko ngibone ngani sizakhulunyiswana ukuthi sibone ukuthi singasetshenza njani bithini ikode lalaba asebebumba okwabo kuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimosoneso kumbe selizadi ngomunye umuntu
lokhana isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokokuthi eriza eritaye echiye ezombangazwe ma efika iminyaka engu-80 njalo siyananzela ukuthi iminyaka engu-80 kakayifiki uzayifikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamphenduli ukuthi betsho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ungayaphumula kuthi hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke into yokuthi i-political party yabilama-province ayo yabilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona yabizapho sikhangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le masingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqeda iterm yakhe iterm yakhe iphela ngo-2020 siya ku-congress elandelayo so ngumuntu okhona manje kade eshisa ukuthi ethiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections
hhayi kuyezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga isikhandi ngiyabonga abalaleli ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isalise ukuthi irejiste ukuthi abantu bevote sihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha siyananzela ukuthi abatsha basalele emuva isikhathi esiningi kugcina ukusiphambanisa ikakhulu impumelo yekhetho so ngikhuthaza wonke umuntu sukumele ngobuningi bethu sihambe siyerejiste ukuvota ma iveki sibhalisile i-program yankhona ngiyabonga kakhulu
hhayi lathi sibonge okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxalo unkosazana Victrice Mathutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eyezim imbokodo yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizimusi. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleyo okokuqala ukuthi akulona iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini ethengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe azakwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapha azathengisa khona izinto ezizamnika imali ephethaxa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Ma ebuye le mali yakhe efuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiphethe ngifuna ukuvula isitolo sami sokwenza sikupheka isinkwa laphana. Thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ukuthi sithathe umama noma njengoba lapha e-South Africa sihambe la isimbonisa ukuthi ma ufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha simtholele umuntu ozo abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo business lakhe asekhetha ukulenza ngoba kuqakathekile kubusiness ungaba la imali kodwa ungelalwazi ufana nomuntu ongalalutho simdirect ukuthi gaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udingi ama tray yokubaker uflour aboshukela ubathola kuphi isifiso ukuthi ma isesile imali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibusiness lakhe inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sile mali engaka sikusiza uvule ibusiness lakho ma uvule ibusiness lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isingeyakho uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthi akhiphe i-album. Thina siyathatha singa inhlangano sinemali, sithatha imali sinikeza umama akhuphe i-album. Usekhuphe i-album lakhe, usethengisile umculo wakhe, ulethe inhlanganiso, inzuzo singeyakhe. Usethole usiqalo phansi sokuthi aqaleke ibhizinisi lakhe.
Khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa? Njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini?
Indaba yamaphepha vele izohlalela usipho. Ngoba siyazi ukuthi iningi nabo mama balapha amaphepha balawo. Lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amaphemithi. Abantu abatholayo abaningi ngobaba. Ngoba omama benjani behambele emuva mhlambe lolwazi lungekho. Silabo omama abalamaphepha, silabo omama abalamaphemithi, silabo omama abalamaZimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi. Ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu. Ma umuntu ele-aslamu ma ibhizinisi lela lifunayo livume ukuthi alivule nge-aslamu uyaregista athole i-certificate sohlalelo business lakhe. Le nhlanganiso ezakwenza ukuthi izame ukusiza omama ukuthi ma kule ndlela yokuthola amaphepha bawathole. Umama asigqugquzele ukuthi basebenzise abantu balapha e-South Africa balama-ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni. Wena siqinisa lungasilala ukuthi umuntu semela phana, umuntu uyakulala ephenduka. Kodwa sikugqugquzelayo manje umama ma bekhona balamaphepha abaseZimbabwe, kungangcono ukuthi ma wena ongena mapha kufuna ukuvula ibhizinisi lakho usebenzisane nabomama baseZimbabwe. Ukuthi i-contract esayinwayo wena ongela maphepha usebenzisa amaphepha kalo mama, lawe awuzitholi usincindelezekile kumbe wena uzithole ekuqineni susala ungasela lutho.
Manje omama abalidingayo balithola ngaphi?
Le namba zocingo zabantu silo publicity officer, silo marketing, khona mina njengomgcini sihlalo zikhona inamba zami. Kanti la ku-Facebook sikhona futhi ipage lethu lithi Zizimi Mbokodo ku-Facebook. Labo mama basendaweni zonke, South Africa, Botswana, Zimbabwe, labase-UK, Malawi, we've got someone ose-Canada. So sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona, sixoxa khona. Kodwa siyahlangana physically, silemhlangano esiyenzayo, sinokuhlabelela, sinamalanga esenza ngawo ama-practice. Kodwa uma kuyukuthi awukwazi uhlangane lathi, uyafisa ukuhlangana lathi, zile nombolo zecingo esingazithiya zabantu ongabaxhuma, ungasixhuma ku-Facebook Zimi Mbokodo. Iwebsite www.zimwomeninsouthafrica.
Khona lizasungula inhlanganiso yenu ngokusemthethweni.
Inhlanganiso yeVizimi Mbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha eSouth Africa, esilesithupha sokuba yinhlangano yi-NPO. Kodwa sizoyethulwa ngokusemthethweni mhla ka-7 May, kuyabe kulanga labomama, i-Mother's Day. Silabantu abavela ku-Zim Community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqabutho Mabhena, uzobe khona ezokhuluma labomama ngendaba zamaphepha. Silinhlangano ye-abalobi bakithi esebenzela lapha eSouth Africa, bazayo bekhona bezokhuluma labomama ngendaba zokuloba. Silinhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu, la inhlangano ezindala ezithiyeneyo. Indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined B-School, kukhona Peterson Lotwist e-Hillbrow. Kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa, sinabantu baculi abazonandisa kakhulu, abaculi besifazane. Le tafula omama bazafika bafake khona into zabo abazithengisayo, bakhangise, bazithengise. Kulo mama esimsizileyo ngumlobi, simsizile ukuthi edithe ibhuku lakhe aliprinte lize liphume. So besililontsha lalo kanye kanye le-organization yeplay, sibonise ukuthi omama esifisa sibenzele khona yilokhu. Siyenza isibonelo ngalo mama esesimenzele sivule i-organization yethu.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo.
Sibonga mina dadethu.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Victoress Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo, sixoxelaye eseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Makes you feel some kind of way. ngesithathe ikhefu kancane silalele ingoma kaSandra Ndebele ethiwa yona ingoma.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukaMui umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. Kambe ibandla leMDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kali kungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.